Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechitatu gunyana 4 2019 nguva dzava 7 makaterera ku Studio 7 nipenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi. Kuramwa mabasa kwavana chiremba kopararira muzvipatara zvakawanda munyika sezvo pasina nhaurirano dziri kuitwa dzekugadzirisa nyaya iyi. Mhirizhonga yoramba ichienderera mberi muSouth Africa panguva iyo nyika iyi iri kuita musangano weWorld Economic Forum on Africa muCape Town. Kanzuru yeguta remutare inopasisa budget rekuwedzera mari dzemitero yegore rino. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kuramwa mabasa kwavana chiremba kwave kupararira muzvipatara zvakawanda munyika sezvo pasina nhaurirano dziri kuitwa nehurumende kugadzirisa nyaya iyi. Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa nezuro. Izvi zvasiya varwere vakawanda vachitambura nekushaya anovabatsira. Vamwe vataura neStudio 7 vati vari kutora nguva yakawanda vakamirira kubatsirwa muzvipatara, vamwe vachinzi vazodzoke kana zvinhu zvave nani. Vana chiremba vanoti vari kuda kuti mari dzavanotambiriswa dziiswe pachikero chimwe chete nemari yekuAmerica pakutengwa kwainoitwa mumabhanga pazuva zvichienzaniswa nemari yemaRTGS dollars. Hurumende yakawedzera vashandi vayo vemuzvipatara mari inosvika zvikamu 60 kubva muzana svondo rapera. Asi vashandi vakati vari kutambura zvakanyanya uye vakatambira mari iyi vaine zvinyunyuto vachida kuti nhaurirano dzienderere mberi. Sachigaro wesangano rinoona nezvevashandi vemuzvipatara kana kuti Health Services Board, Dr. Paulina Skosana, vaudza Studio 7 kuti vanonzwisisa zvichemo zvavana chiremba asi vaisafanira kuramwa mabasa sezvo vati vange vachiri kuenderera mberi vachiedza kugadzirisa zvimwe zvichemo zvavainazvo.
We understand the situation in which we are, or they are, because of the economic situation in the country. And the attempt that the government and as a board we have done is enter into negotiations with the health workers, of which doctors are part of. And we actually reached a collective bargaining agreement. Though there were conditionalities from the health workers themselves that, yes, they will take the cost of living adjustment. However, their opinion was that it was inadequate to address their plight, which we are in agreement with as a board as well as a government.
Tinonzwisisa matambudziko avakatarisana nawo nekuda kwemamiriro ezvinhu, asi tanga tichiite hurukuro navo kugadzirisa matambudziko aya. Asi tanga tisingafunge kuti varamwe mabasa sezvo nhaurirano dzanga dzichiri kuenderera mberi. Takaisawo chikumbiro kugurukota rezvemari nenyaya dzavo idzi.
We have since submitted a proposal to Treasury on scenarios for the review of these allowances. Treasury is yet to come back to us.
Dr. Paulina Skosana vachitaura vari parunare muHarare, asi vana chiremba vakuru asi vatiwo vana chiremba vakuru vachiri pamabasa nekudaro zvina zvina kubva zvanyanyoita manyamamire nerongo asi vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vanoti zvina zvina kumira zvakanaka muzvipatara
sanezuro nhasi zuva redu rechipiri vana chiremba vanavenda kubasa saka ndo zviriko isekandiri wadzii kumadhisiti kwese nekumacentral hospital
asi pane zvamambonzwa here kubva kuhurumende
kwete havasati vatidaidza kuti tiite hurukuro dzakaenda seizvozvo
saka vasara vari muzvipatara ndevapi vana chiremba vakuru vakuru here kana kuti vatingati ai maconsultants ndiani chaizvo ari kushanda
vasara muzvipatara ndo machiremba vakuru vakuru maconsultants nemamwe mamiddle class doctors vari kudzidzira kuita maspecialist
asi kave health services board vari kuti vari kushamisika kuti sei maramwa kuenda kubasa ivo vachiti makatambira mari yamanga mapiwa nehurumende
handioni kuti SSD inofanira kuti ishamisike kuti taramwa sei nekuti kunyange nemuhurukuro dzedu dzakaita bipartite negotiation panel takazviramba pachena kuti mari iyoyo haikwani kuti tirambe tichiya kubasa
asi izvo hazvisi here varwere vari munjodzi chiremba tichiona kuti zvinhu zvacho zvagara zvisina kumira zvakanaka muzvipatara izvi
zvechokwadi zvinotosiya varwere vedu munjodzi yakaomarara kuti machiremba asiye basa asi semataura andiri kuita ndeyekuti vana chiremba havasi pastrike asi vana chiremba havasisina nzira dzekuti vagone kuramba vachiuya kubasa
hurumende iri kuti irida kudzika mutemo wekuti vana chiremba vasabvumidzwe kuratidzira munoona sei
tinoona kuti izvozvozvo zvinofanira kuti zviteverwe nean essential salary zvichireva kuti kana vafunga kudaro hatingarambi ndo mapolice makers asi essential salary and or proper remuneration should be a prerequisite to that bill which they are proposing pasina kudaro this is a modern day slavery
tanga timbonzwa kuti manga muchityisidzirwa nevanofungidzirwa kuti vasori zviri kufamba sei panyaya
havasiri kuchichidzira isusu chete asi vari kuchichidzira varwere vedu vese vari kuchichidzira vana chiremba vese and tinoona sekuti zvinhu zvisina kunaka izvo
saka mari iri kudiwa naana chiremba imari chaizvo
mari yati kuda isusu inofanira kuti ienzane neinonzi pachirungu the prevailing interim rate which is currently at 10 11 12 saka mari yedu tikuti imakulana by 10 11 or 12
vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vachitaura vari parunare muHarare. Mhirizhonga inonzi iri kuramba ichienderera mberi muSouth Africa. Hurumende yenyika iyi inoti pane vanhu vafa vashanu mumhirizhonga iyi. Mhirizhonga iyi inonzi iri kukonzerwa nezvizvarwa zvemuSouth Africa izvo zviri kurwisa vabvakure. Pane mashoko ekuti pane chimwe chizvarwa cheZimbabwe chimwe chete chafa mhirizhonga iyi uye zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinonzi zvapotera kuSoshanguve, nzvimbo iri mudunhu reGauteng. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nehama neshamwari dzemunhu anzi afa uyu. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vaudza musangano weWorld Economic Forum on Africa uri kuitirwa kuCape Town kuti hurumende yavo yakazvipira kupedza mhirizhonga iri kuitika munyika yavo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kupindawo musangano weWorld Economic Forum on Africa uyu kuCape Town vanziwo vataura nezvenyaya iyi uye vari kutarisirwawo kuti vachataura navaRamaphosa nezvenyaya iyi. Gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vatumirawo mashoko ekurwadzikana kuzvizvarwa zveZimbabwe pamwe nedzimwe nyika zviri kushungurudzwa muSouth Africa. Mai Mutsvangwa vatiwo hurumende yeZimbabwe iri kushora zvakadzama zviri kuitika muSouth Africa, izvo vati zvinozvidza chisungo pamwe nedonzvo renyika dzemuAfrica. Vayambira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushanyira South Africa kuti zviite izvi nenzira inochengetedza upenyu hwazvo. Mumashoko avo pamusoro pezviri kuitika muSouth Africa, mutungamiri webato guru rinopikisa muZimbabwe vaNelson Chamisa varatidzawo kushushikana zvikuru nemhirizhonga iyi. Vachamisa vati vanokurudzira vanhu vemuAfrica kuti varatidze hunhu hunobatanidza vanhu. Vaenderera mberi vakati zvinhu zvinorwadza kuona vamwe kuona vanhu vamwe chete vachirwisana, sezvo vanhu vari kurwiswa muSouth Africa vari vanhu vatema. Vachamisa vakurudzirawo kuti kuve neAfrica itsva, umo sangano reAfrican Union rinenge richiita basa nemazvo mukugadzirisa zvinonetsa mudunhu rose remuAfrica. Vakurudzirawo mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa kuti vabatsire zvizvarwa zveZimbabwe kuti kuti zvibude matambudziko zvakasangana nawo ari kukonzerwa nekusataurirana. Sezvo mhirizhonga iri kuramba ichienderera mberi muSouth Africa, vatungamiri venyika dzinoti Malawi, Rwanda neDemocratic Republic of Congo varamwa kunopinda musangano weWorld Economic Forum on Africa watanga nhasi muCape Town uchipera nemusi wechishanu. Nyanzvi munyaya dzezvoupfumi pamwe nedzematongerwo enyika dzinoti mhirizhonga iri kuitika muSouth Africa iri kukonzerwa neurombo huri muvanhu vatema, zvikuru vasina mabasa munyika iyi. Nyanzvi munyaya dzezvoupfumi dzinoti vanhu vasina mabasa muSouth Africa vanosvika zvikamu 30 kubva muzana. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe musikana ane makore mana ekuberekwa aburitswa ari mupenyu muchivakwa chakadhirika muMali. Izvi zvaitika muguta reBamako. Paita mufaro mukuru apo musikana uyu awanikwa ari mupenyu. Vanhu gumi nevashanu vanonzi vakafa zvichitevera kudhirika kwaita chivakwa ichi. Makore maviri mushure mekunge mbanje yave kubvumidzwa kushandiswa muLesotho, nyika iyi inonzi ichakatarisira kuona pundutso inobva mukurimwa kwembanje. Mhirizhonga inonzi iri kuenderera mberi mune dzimwe nzvimbo dzemuguta reJohannesburg dzinogara veruzhinji zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvichirwiswa nekuparadzirwa dzimba nezvizvarwa zvemuSouth Africa. Vanhu vashanu vanonzi vakaurayiwa kuburikidzwa nemhirizhonga iyi mudunhu reGauteng. Mhirizhonga iyi iri kuenderera mberi panguva iyo vatungamiri venyika dzemuAfrica vari kusangana muCape Town, South Africa, kumusangano weWorld Economic Forum on Africa. Mutungamiri werimwe remasangano anomirira zvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa, reZimbabwe Human Rights Organization South Africa, vaAzaria Dube Nduna vanoti kunyange hazvo vanhu vachiri kurwiswa, sangano ravo riri mubishi kuedza kunzwa kune vana veZimbabwe kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvingani zvakawanikwa nedambudziko iri uye kuti zvingabatsirwe nenzira dzipi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vaDube Nduna.
Iye zvinezvi munzvimbo yeMidrand neTembisa vanhu vakavharirwa mudzimba, vana vanotinda vakantorwa muzvikoro, vanhu vapaza mashops amaforeigners ari muno munene nzvimbo yeRabarich neMidrand neKanana. Saka hapana munhu ari kufamba panze nokuti muri kugwiwa. maporisa haasi kupanisa kuti akwanise kusvika panzvimbo dzese dzavari kufonerwa zvinzi paita dambudziko, nokuti mandiri murava richi munomu yezvine izvi tava almost 2 hours hapana kana polisi yamboti yasvika. Then pamhiri nzvimbo yekanana is the same, taona kutopfuta moto kunenge kwapiswa mashopu amaforeigners. Then kutembesa kunana okumoro is the same, kuri kupiswa mashopu. Saka vana vechikoro muzvikoro zviri around vanhu vanga vachimanya kudzidzisa vana vavo muzvikoro, asi hatisati akwanisa kuziva kuti hapana here umwe muzimbabwe wedu akakwanisa kudero ange ari akuvara kubva madeko, nokuti itembisa kubva madeko vanga vachipadza mashopu amaforeina. Saka dambudziko randanga tinaro ndiro kuti iko chinyi, tachikumbira kuti mazimbabwens ese matima nesouth africa ngavakwanise kuti vatifonere panhamba dzedu kana pawhatsapp vatizivise kuti tina nhingi akakuvara pakati kana akashayika, kuti tigokwanisa kuwana mabatsiro atingaifanira batsiro kwatingapa.
Imi munozokwanisa kusvika munzvimbo idzodzo sei kana makamaudzwa kune kune vakaafektwa iwavo?
Kana vakatizivisa, nokuti isu sehuman rights tinosevenza nevo mafiers nepolisi, tinokwanisa kuzivisa polisi tikasvika nepolisi zvakanaka panzvimbo patoda kuti tisvike, nokuti zvinenge zvine gwara.
Zvii zvamunokwanisa kubatsira nazvo vanhu ivava kana makamavana mazita avo nevakuvara iva?
Tine sangano reZimbabwe Diaspora Foundation ratakaronga kutanga kwegore rino iri. Tina maakaunti namba atinawo. Saka takazivisa ruzhinji rwamaticha ari muno musouth africa vari kumamining vari kumabhizinesi, uyezve tiri kusevenza nesangano resahura 263 globally, vana maprovinces ese ezvara zviri muno muzimbabwe. Saka zvinotibatsira kuti isusu kana tikakwanisa kuziva kuti kuna vanhu vari kwakati, kana vanhu vakanga vakontributa mafunds pamaakaunti atinawo ecaptec neFNB achatumira kumagrupu akasiyana-siyana, zvinotibatsira kuti vanhu vaya tikaona mazita tine field dzokufambisa kundosvika pamunhu uya kana pakati ashayika, tinokwanisa kumutora tikamisa kuzimbabwe. Kana akuvara tingakwanisa kupa rubatsiro pangoda ari kuda chikafu, pamwe ari kuda mbuda zvese, pangoda angane vanhu vechikoro, kuti nyaya irerukire vanhu vedwa ndambudziko. Ndorubatsiro rwatingapa kuvanhu.
Tiri kunzwawo kuti hapasi kuonekwa kubatana pakati pemazimbabwens. Munoti
iro idambudziko guru remaorganizations accounts amuno musouth africa, zvokuti kana tikaenda kumeeting asi kuti tikwanise kubatana nekwe kuti titi tironge hatikwanisi, takaparadzana. Zvazvakanaka kuti tafani tive yatinoti United Front Diaspora Committee, kuti izvi zvero zvezimbabwe zviri kuti tikatikagwa ndambudziko tinofona panhamba yakati tobata vana nhingi.
Avo vanga vari mukuru werimwe remasangano anomirira zvaro zvezimbabwe zviri musouth africa, reZimbabwe Human Rights Organization South Africa, vaAzaria Dubenduna vari parunare kuMidrand muJohannesburg, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika uye varumiriri vemakonde mudare reparamende vaKindness Paradza vanoti sekomiti vanoshora zvikuru zviri kuitika kuSouth Africa zvekurwiswa kwezvimwe zvizvarwa zvekune dzimwe nyika. VaParadza vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vane chivimbo chekuti sachigaro weSadak Trigger on Politics and Defense vanova mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachakurukura nemutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa nezvenzira dzekumisa zviri kuitika izvi.
Zviri kuitika kuSouth Africa hazvina kumira zvakanaka. Zvinotikanganisa seSadiki, zvinotikanganisa seAfrica, zvinotipa kuti tisekwe nedzimwe nyika dzekumadokero dzatoti maWestern dziyadziya. Iye zvino varungu vari kutiseka kuti vanhu vatema imhuka vari kuurayana zvisingaite. Saka vekuSouth Africa ava vari kukanganwa kuti ivo pavakanga vachirwa hondo yavo yekuzvisunungura, nyika dzese idzodzi dzakanga dzichibatsira hondo yavo iyoyo. Asi iye zvino vakukanganwa zvese izvozvo. Asi ndingangoti iye zvino nyaya yacho nokuti purezidendi vedu vaMnangagwa ndivo chairman veSADC organ on politics, defense and security. Saka vari kuSouth Africa panguva ino ndaudzwa kunzi vari kutaura nyaya yacho iyoyo naPresident Ramaphosa kuti vaone kuti yagadzirika nyaya iyoyo. Saka vari kuSouth Africa panguva ino ende vari kuigadzirisa, vari kuitaura nyaya iyoyo.
Imiwo seParamende mune zvamaitawo here kuti munge muchibatsirawo zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa?
Isu zvataita seParamende tiri kuseenza nehurumende, tiri kutaura nehurumende, nekuti hurumende ndo ine kapasiti yekugadzirisa. Munoziva South Africa inebha yedu, South Africa tinodyidzana nayo. Saka hatingaiti zviya zvokukwira pamusoro pegomo tichitsorokodza South Africa, asi tiri kutaura navo zvakanaka muchirungu inonzi diplomacy ndiyo tiri kuita navo. Saka tiri kutaurawo navo, tiri kutaura naambasada wekunoku, tiri kutaurawo naambasada wedu South Africa kuti tione kuti nyaya iyoyi yagadzirika zvavari kuita kuSouth Africa uku zvipere izvozvo, nokuti hazvisi mukudzidzana kwatinoita sevanhu vakavakidzana seSADC.
Tinoona kuti iri harisi dambudziko ratanga gore rino, zvinhu zvagara zvichiitika kwemakore zvokuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinorwiswa muSouth Africa. Chii chamungafunga kuti chinofanira kuitwa kugadzirisa dambudziko iri?
Sokuona kwangu iye zvino, nokuti purezidendi wedu ndovachairman weorgan yandataura, saka ndofunga vanofanira kutoipinza mumatare avo avachaita kubvira iye zvino zvichienderera mberi, kuti vaone kuti nyaya iyi yapera zvachose, nekuti haina hunhu taakuita fanika mhuka. Saka izvozvo zvibve zvapera, saka vachaisa yandingati muchirungu agenda ku next meeting yavo yavanoita yeorgan yavo kana kusadhiki chaiko, kuti vaone kuti zvapera zviri kutaura maSouth Africans.
Avo vanga vari sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika uye vari miriri wemakonde mudare reparamende vaKindness Paradza. Kanzuro yeguta remutare yakapasisa budget yekuwedzera mari dzemitero yegore rino nemari inoita madhora mamiriyoni makumi matanhatu nemana kuitira kuti ikwanise kupedza gore rino ichiita basa rayo nemazvo. Asi kuita uku kuri kupa kuti vamwe vagari vagunungune zvakanyanya, kusanganisirawo vana muzvina bhizimisi. Mutori wedu wenhau Lloyd Amoyo anotipa nyaya inotevera.
Meya weguta remutare vaBlessing Tandi vaudza Studio 7 kuti vakawedzera mari yebudget zvichienderana nekukwira kwaita mitengo yezvinhu munyika uye nezvinoshandiswa kuitira kuti vakwanise kubata mabasa anodiwa kuitwa muguta. VaTandi vanoti mari dzemitero dzakakwira kune vaya vanogara kumayadhi nezvikamu mazana mashanu kubva muzana uye kune vemabhizinesi nevedzimotokari. Mari dzemitero kumaindastri dzakakwidzwa nezvikamu mazana masere kubva muzana, ukuwo mari yemvura nezvikamu mazana maviri kubva muzana kuvagari vekumayadhi nevemaindastri kutanga mwedzi uno.
Chikuru chatakanyanya kutarisa panapa, takatarisa kuti seguta ndepapi pari kuwanika mukana yakanaka yekuti tikwanise kuchengetana semhuri yekwamutare. Tikazvitarisa tinoona kuti maresidential areas vanhu vari kusevenza kumabasa, ende vazhinji vavo tikada kupa muenzaniso wesu vashandi vedu isusu secouncil havasati vawedzerwa mari kusvikawo pamalimits kana malevels atinotarisira kuti mari dzinogona kunge dzakukwanisa kuwirirana neinflation iripo izvozvizvi. Saka chinhu chatakakwanisa kuita ngechekuti kumaresidential ikoko, especially the medium in the high density suburbs, especially the local government area, inomirira the approval from the minister, but patinokwanisa kuincrease nema resolutions tai increase all the average kuti vanhu vakwanise kurarama. But to the industry who are there for profit and my licenses who are operating for a profit, ndovatakakumbirawo nenzira dzataikwanisa nadzo with the increase dzatakaisa kuti vakwanise kutibatsira in trying to support their council as we go forward.
VaTandi vanoti vagari vemamutare vane chikwereti kukanzuru iyi chinosvika mari inodarika mamiriyoni makumi mashanu emadhora, icho chiri kutadzisa kuti vakwanise kuita mabasa avo nemazvo.
Budget redu regore rino raifanira kusvika iranga riri 30.1 million, kuti ndoratiita sa tinofanira kunge richiwedzera kuti tikwanise kushanda gore rino zvakanaka. But taona zvaida iso radyiwa zvakanyanya, because rinofanira 3 times almost 3 times 10, which is raifanira kusvika almost 300 something. But budget ratakaisa zvi takawedzera mari inosvika almost 36.4 million, inotaura kuti budget redu rikwanisa kusvika mu 67.5 million. ndo yatiri kutarisira kuti dai tikakwanisa kuwana iyoyo pagore rino, tichikwanisa kusvika muna December tichirarama, tichikwanisa kutorawo mabhini, tichikwanisa kutengawo mishonga yemvura, kwanisa kuripewa marodzi nezvimwe zvakadaro.
Munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa kusangano rinomirira vagari vemuguta remutare vaDavid Mutambirwa vanoti kuita uku kwauya panguva yakaomarara apo vazhinji vari kuremerwa neupenyu. VaMutambirwa vanoti kanzuri inosungirwa kuziva kuti vanhu vazhinji havazi kumabasa uye vari kunonga svosve nemuromo, uku kanzuri isiri kuita mabasa ayo akaringana akaita sekuwanira vagari mvura nekutakura marara.
Zvakanyanya kuti tinoshamiswa kuti guta redu ramva raita ma prize ari so exorbitant,
at the expense of the poor people who are surviving on a 1 meal a day and some going hungry for days. In the midst of poverty, in the midst of unemployment, zvinoshamisa kuti pasina service delivery yacho iri kupuwa asi vari kukwidza mutengo. Ndoda kupa muenzaniso wevanhu wekusakubva. Dzimba dzavo dzakagumisira kupendwa kuma 1995, kuma 98. Kana kuti kugadzirwa mawindo asi vari kutarisirwa kunzi vabhadhare mari dzakakwira zvichiratidza kuti maridzi vanhu havasi kuita human face pakurarama kuri kuita vanhu vanhu vari kutambudzika vari kunonga svosve nemuromo magetsi hakuna mvura yacho dzimwe nzvimbo hadzina mvura asi kuri kungonzi ramba yamuchiunza mari mari yacho there is no value for money for that amount which for value for service delivery dziri kubhadharwa nevanhu.
Muchikairi wemotokari muno mamutare vaKenya sezhiwawo vanoti mitero yakwidzwa iyi kubva padhora rimwe chete kusvika pamadhora mashanu paawa imwe chete yekupaka motokari muguta inorwadza sezvo kusina mari yacho.
Tikanzuro yakabata vanhu chibharo nokuti taiona kuti vakaitawo bishana bishana maengrisi avo vachibva kana kuti padhora vendawo papondo 50. Pondo 50 vendawo kana pa 350 350 vendawo kana pa $5 then kuma parking haungati woro kubva pa $1 bongosvika futi pa $5 ipapo then mafees obva ku $30 to $180 ndinofunga kuti zvinhu zvoda kuongororwa nevagari vomunomamutare.
Kanzuri yemutare yakati zvakare motokari dzinenge dzawanikwa dzisina kubhadhara mutero wekupaka muguta dzichange dzave kubvisa mari inoita madhora zana nemakumi masere kubva pamadhora makumi matatu. Nyanzvi munyaya dzezvemabhizinesi vachishandira kambani inonzi Valise Consultancy vapoka pesi vanoti kukwira kwaita zvinhu nekuda kwebhajeti yawedzerwa iyi kuchapa kuti vazhinji vakwidzewo mitengo yezvinhu zvose kuitira kuti varambe vari mubasa. Ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Loida Moyo.
Yasvika nguva yekuti timbonzwe zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa kusagadzikana kuri muSouth Africa zvichitevera kushungurudzwa kuri kuitwa zvizvarwa zvisiri zvemunyika iyi.
Ndiniwezhira kasosimbi ndiri kufona ndiri kuCape Town. Sezvizvarwa zvokuZimbabwe toga muCape Town. Taendawo paCape Town International Convention Center papachitwa meeting yeWorld Economic Forum nemahead of state papana president weZimbabwe vamunangagwa navamutuni mumwe vati awa tinokwanisa kuvaona sezvo vanga vakachengetedzwa. Tasvika ipapo patasvika ndokuratidzirawo kusafara kwedu nezviri kuitwa kumusha nemaeconomic meltdown iri kumusha political crisis iri kumusha zvakare hatasingafariwo navo saka ndopa tachiratidzira tiri ipapo vari tatishamisa nechekutwa pachitori nevanhu vanga vakapfeka nhumbi dzeZANU-PF nemabhana avo akanzi Zimbabwe Open for Business. Saka papa nemasite maviri vanga vachitiwo ED must go back and talk to Chamisa neranga vachiti pamberi naED.
Hapana kuitika mirishonga here pakati peveMDC neveZANU-PF sezvo imati maamakazvimirira zvenyumeka?
Hapana mirishonga yaitika because panga pane mapurisa veSouth Africa police service vanga vavakamira pakati pedu pavachiti kusaidi kune veZANU-PF kusaidi kune MDC kapa pane motikari dzemapurisa dzadziripo vavachiedza kuyananisa kuti tisamikisa zvezvo papachiratidza kuti vanhu vakagumbuka zvisingabviri.
Ndinoitwa Richard Muteya. Kuno kwatiri kunoko hazvino hazvina kumira zvakanaka asi hatisati redu taona vakuwadzwa kana kuti pane mashopu ati apupwa zvavo asi mapurisa ambomiramira side rate iri kuno kuchetlopo asi muri mukuroka. Saka tomboona zve pana mangwana because vaiti futi mangwana pane zvavachaita uyezve vana havana kuenda kuchikoro mutwana petityirwewo zipamwe pane chichaitika. Saka mapurisa vaingotenderirawo tichiona ndetenderera vechimonita situation.
Zvinoitwa Valentine Mapfumo ri muno muPretoria CBD. Nhasi situation hayanga ri nane nekuti ndaona mashopu mazhinji ava mwanengwa vanhu vakavhura nhasi asi nezuro ha vanga vakavhara hatina vakuona nedambudziko nhasi.
Ini ndiri kuda kurimanasi kuCape Town saramuti trust rubete kuzokwavasenani because vematakisi vakatiribatsira nezuro vavakaipa asi ndo vakazoipindira vakazopedza mirizhonga inga iripo.
Chii changa chinyatsoitika?
Nyaya dziri muno imo isati chadiwu muno maforena kurikunzi maforena munochitora mabasa mukatarisa imwe ndimwe muchigona chirungu imwe isu hatigone chirungu saka isu varungu asina basa nesu plasi kwazi munhu unoda mari iri pasi ndo zviri kutikonzeresa kuno
saka munoona pachigadziriswa sei apa
ipapo toda hurumende tirai yakwanisa kuti imbozama kumiramira sezviri kuita dzimwe nyika ana Nigeria dai nyika yeduwo yambotozamawo zvikuru sei ova munangagwa wambotomiramirawo pamupongeta senani
inii ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tasvika kumagumo echirongwa chedu ndokusiyai mina nditungamiri Nkomo munhau dzeisindebele tini Blessing Zulu.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.